Vachitaura pamusangano wekuziya mashoko avamunangagwa ekutanga kuUnited Nations General Assembly uyo wange wakarongwa neVoice of America Zimbabwe Service neMedia Center vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum Vanjavulo Ncube vati hapana chitsva chakataurwa navamunangagwa uye munhuwo zvake aida kufadza vamwe vake pamwe nekuzvichenura pamberi pevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika. Mutori wenhau Jeffrey Moyo uyo anonyora pepanhau kuAmerica reNew York Times ati haana kufara nemashoko avamunangagwa achiti havana kutaura chokwadi pane zviri kuitika munyika.
Kutaura chokwadi vamunangagwa vangaindi kuUN General Assembly Summit vonotaura kuti Zimbabwe nyika yavo yatora matano zvechokwadi pakuachivha Sustainable Development Goals. Vanhu vachiri kurwara nechirwere chemudumbu nguva ino makore ano, vanhu vachiri kuita zvokupadza nomudumbu vachimwa mvura yakasangana nechitina dzavanhu. Konzi nyika ino yaita progress pakuachivha Sustainable Development Goals, izvozvo ndezvenhema.
Asi umwe mutapi wenhau anoshandira kambani ye 263 chart Kosangomo atiwo pane zvimwe zvakanaka zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakaita sekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende zvibviswe. Vafarai Mabeza vanoshanda vakazvimirira vativo yasvika nguva yekuti vanhu vasangopikisa zvinenge zvataurwa nemutungamiri wenyika asi kuti vaone zvakanaka nezvakashata. Vativo zviri pachena kuti pane zvimwe zvakanakirawo nyika pamashoko akataurwa nemutungamiri wenyika.
So I think as a country we now need to move beyond political party initiative and take the country case, because our country is dying.
Mutapi wenhau apindawo musangano weThomas Maduku atiwo vamunangagwa vanofanira kupiwa mukana wokuita zvavakataura kuUnited Nations General Assembly.
Tinofanira kuvapa maybe kana one gore kutiona kuti zviri kufamba here. Mashoko avakataura kuUN ayaya zvakazoitika here? Mashoko avakataura manifesto yavo ayaya zviri kuitika here? Mashoko avakataura painauguration ayaya zviri kuitika here? Saka tikangoti zviri mumangwana titomukada kuti notautisake kuno zvinhu zvachicha munyika tinenge takanganisa kuti ngativape mukana, then pane nguva kutinenge tamwevati zvavapachena kuti zvinhu kundikana kana vagona zvokutanga kutaura mashoko akawanda.
Mumashoko avo neZuro Manheru vamunangagwa vakataura zvakawanda vachibata nyaya yekuti zvirango zvinofanira kubviswa uye kuti hurumende yavo inoda kuti vekunze vauye kuzosima mari yavo munyika uye vanoda kuti vanhu vagare murunyararo nezvimwe. Asi vamwe vapinda mumusangano uyu vati vamunangagwa vanofanira kuita zvavaitaura kuUnited Nations. Vamasimba Manyanya vatiwo nyaya yekuti Zimbabwe is open for business inyaya yakanaka chose uye veruzhinji vamirira kuona kuti hurumende ichaita zvairi kutaura here. Vatinosuwisa ndechekuti pane zvese zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika zvizhinji zvacho hazvisi kutevedzwa nehurumende uye chingave chinhu chakanaka kana izvi zvikaitwa.
Pachipikiti zveSocial Democratic Party of the Chinese type inotsitsirira vanhu kumusha and then kana taakunzoko tinenge tichitaura freedom. Andini ka tatapu UN, we wear their ties and their suits. And then kana taakumusha isusu tinodzingirira tinosunga vafundisi ana Apostle Chiwenga. These are the issues.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vati vamunangagwa vaifanira kunge vakataura zvavanokwanisa kuita kwete kuda kuratidza nyika kuti vakasiyana nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Ndinoona nekuti ichokwadi kuti patinenge tichitarisa vatungamiriri vekuUnited Nations tinoda kuti vaidentifyewo confidence, but the confidence is greatly disappointed nekuti vanhu tiri kudazvatokutarisa zvinenge zvichiitika zvinenge nguva shoma zvokuti zviri kuafrica dzimweya tiri kukhaikana patii totarisira sei.
Izvi zvatsinirwawo navachenesani Ndungakwa avo vati vaitadzira kuti vamunangagwa vataure zvavari kuita kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kwete kuda kufadza vekunze asi vanhu vachitambura munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.